A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. 0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web, so please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by mostly ZANU-PF supporters in the city.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa lamented the sanctions, saying they have remained despite political reforms implemented by his government. The U.S. Embassy in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Lingabali chananjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe siyadibana-ke namhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kobulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. Okwamanje bathi hayi uMnangagwa gakafiki khonapho usawephula amalungelo kawuhloniphi umbuso okhululekileyo kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa-ke kini lamhlanje ukubana lile ubona njani lolu daba. Liphathekile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya? Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani? Mafi.
Aiwa, kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze. Taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kwekuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende. Asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuitirwa mhembero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma. Taona zvakare kuBulawayo kuWhite City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwaMutare kuSakubva kwanga kuine vanhu vashoma. Atanzwa ivo vaMnangagwa vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndo zviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Asi taonazve paTwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora paTwitter vachitivo kweteba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndo zvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Saka tinoda kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungave muri munyika kana kunze kwenyika. Taona zvakare kuBritain kuine zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe. Saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezano PF. Asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi. Saka pindai muchirongwa mutitaure kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango. Zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe? Saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya papurogiramu yedu iyo ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mobva manyora imi namba dzenyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai. Monyora zvakare makaisa macode numbers enyu.
Yebo kunjalo Mavelasa, njengoba limuzwa ikhuluma khonapha Washington bazamile ukutshengisela abasekeli bezanu PF esigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela. Kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsanela abasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union leseMelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon. Sibone njalo intatheli zindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSADAGA besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe. And Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Khumalo, chairperson for the MDC. Honorable Khumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today? And we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo. Because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabweans.
Tombodzokera ipapo tichibvunza nerurimi rwamai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU, nemhaka yekuti ZANU nehurumende yeZANU vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe tawane kutambura.
Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed. Here he says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country. Enough is enough. Sanctions and their negative effect on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted is simply not true, when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhuba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle, hathi ngendaba ze-corruption kuphela, hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption, inkohlakalo, sokule i-rule of law, imithetho isihlonitshwa elizweni, ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso.
Esingasakwaziyo ukuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi, ahlala kulo liphi. Kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBorodelbrook, udubo thina esilubonayo ngapho endlaleni alukho, kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacathelwa yi-15 billion. Nxa sizehluleka ukuthi sigcine i-15 billion, bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala i-residence lawo mazwe esithi ngama-taxes, bathathe bazonika uhulumende weZANU oqatshelwe yi-15 billion. Lanamhla kunamntu wabotshwayo. Sithe zithe zukuzuku zokuqatshe 15 sizathatha ukuqatshe 3 billion. Lanamhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi, iyaya ngapi, bese kuthiwa amanye amazwe asinike imali. Sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion sisayidinga, nangumangunjika usesitshela ukuthi kulabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yeMelika. Kambe shuwa likhona ilizwe alabantu abacabangayo abafundileyo njalo abahlonipha ulungelo loluntu olungathatha imali linika uhulumende weZANU wamakhulu kukamasela asetshontshe imali sebeze ngabe ngasakwazi lokuthi bayitshontsha bayisanga.
Siyabonga Makhumalo, qhubeka ubambile. And mava, we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Neshamwe Nginemu Yu Vanvariku. People are wondering, kuti What happened ku Nandare National Sports Stadium? Vanhu vanga vasingazivere kuti pane chiri kuitika.
No, handizivi kuti unotaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazivi. Kunhandare kwanga kune kwakazara vanhu tamacha isi naFirst Lady kubva paRobert Mugabe Square kusvika kuNational Sports Stadium and vanhu vanga varimo asi dambudziko ndere kuti takati nyika yose ngaite same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwauya chete vanga vari mudhuze meHarare ndovauya kunhandare yeNational Sports Stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinces dzavo. Saka hapana kana chakaipa, isu tafara zvikuru nekuuya kwaita vanhu and nekuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamada. Chinotinetsa ini ndechekuti unoona muZimbabwe achifarira kufarira kutobuda rute nekufarira kuti nyika ngairambe ine masanctions. Unenge uchida kuti zvigoitoni Zimbabwe pane kuti kuti aiwaka masanctions ngaabve nyika ibudirire kumberi. Asi unoona mumwe munhu achi asingadi achisagarara chaizvo kuti nyika ngaigare iri mumasanctions. Zvinorevei izvozvo? Regai ndikuudze, ndakaenda kuRwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekuRwanda ende Rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million Matutsi nemamoderate Hutus vakaurayana. Asi vapedza kudaro vakati aiwa takaurayana ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro. Zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi. Zvino iye zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yavapamberi pedu zvisingaite takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda. Zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno nekuti vari kuudza kuti pamwe maforena zvacho achitigadzira nyika yedu. Hakuna muforena amwe achitigadzira nyika yedu.
Tombopindira ipapo vaparadza.
Vanhu vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njedu.
Hey, vaparadza, tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi seZANU PF zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanticorruption muchibhadhara madokta nezvimwewo, nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda. Uyezve pane ari kunyora panapa Tinashi Takawira ari kuti stop my abductions first, fix your problems. Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemerai zvirango, sei muri kuzvitadza?
Ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa 1 million asi vakaregererana vakati leti mufuwara. Handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera, zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiye zvezvi maabduction makazonyara mega panika imimi ndimakato makatoita kuti nyika isunire paina Dr. Magombei. Ndimakamubata kaimi Dr. Magombei achiti hanzi ndahamhere kwandasiyiwa kunyabvira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa. Hapana kanga amuita abdakana.
Aiwa vaparadza ipapo, regai tipindire ipapo vaparadza. Yava Magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei.
Ndataura zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika. Kana unoziva kana imi muri muZimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ikiti Zimbabwe ine masanctions ende Africa yose ikiti Zimbabwe ine masanctions imoti hamuna. Let me tell you one thing, according to United Nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona mumwe muZimbabwe nachiti there are no sanctions, unenge uchida kuti
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Paradza. Yakulu umalap.
Iza zidi ashaba. Tirikuti isusu. Masanchi za aripo muno Muzimbabwe, atotanga ni Muzimbabwe, tozo enda kumiri. Muzipatara atishkura atiwa. Kaine, inini, ndini example yacho. I didn't ask my attack. Ndika enda ku public service kwa ndiri ingine medical aid. Ndika swika zukanza atina solution yokuti uitukise inhaler. To make matters worse, I was using the same mask that was used by I don't know how many people. There was not even cotton or spirit to at least disinfect the mask. But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you go in the mashop, to that would tenga a whoop. Because you know, 10 kgs, you have to $90. Tota ura, mushanda no tambira $300 ba mwezi. Chikafu achisi kute, ndo sanctions yoni. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanctions yevana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo, maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo, ndo masanctions atikutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day, pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upuwa $30 makoini. Varu kutenga zvokuti akutoita furo. Varu kugara mumaborodhel bhuruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu mari ari kuiwanepi. Tovudzivana naparadza ava kuti 15 billion yanga nyangarika. Nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodozve mbavha yanga iri Mugabe, tikati tazviona. Garei garei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti yakaitwa sei, tikabvunza zvikanzi aiwa bodozve ndo nhema vanhu vemDC magara chenyu ndechekutaura nhema. Nasi magunji kawatiudza kuti kune vanhu gumi vezano obviously ndo vakabata ma US dollar. Nai vedu vaparadza, ngatiregerei kunyeperana. Vana vemuZimbabwe vatambura. Problem tino inini newe toiziva, asi tatikukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi. Vanhu vezano bvumai kuti nyika yamira nemusoro. Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise? Vanhu vahwa nezhara, vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje. Dzamunotengesa imi vana paradza, kozi ndini nemari yekutenga mbanje dzacho nana kokeini. Mutitengera vana vedu doro, vana vedu vazvidhakwa, vanongomuka muZimba vonogara pasi pemabridge. Vana venyu venyu vari kunana New Zealand, kunana Dubai, kunana China. Ko isusu vana mupurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini? Izvozvo mukarwara imimi hamuna problemi, ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa, makwira ndege maenda muChina, maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee, matambudza vana ve Zimbabwe. Zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko muti masanctions hamude, muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potoro remvura. Iye munhu ari mukati momo ane vhiki nevana vasingadye. Vedu we, regerai kutamba neupenyu hwevanhu.
Siyabonga
makangwara vaparadza.
Udzai
vana venuZimbabwe chokwatigadzirise nyika.
Siyabonga Makumalo. I know Honorable Paradza wants to respond, but tatudzoka kwa muri timbotora ma vatereri mafi.
Hello kola.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndiri kufona ndiri Dubai.
Hey, taura yenyu butinzwi.
Ya, yenyu ma sanctions yanesa shoma. Chinowani chatisinganzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisa mbijana mukoma.
tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzewo para kunyatsa kubata masanctions chaipo.
Mhm.
Anditi vari kuti nyika ya yaenda kumawere because of ma sanctions anditi.
Mhm.
Saka isu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza okay. Vari pano vezano PS regemva mavafunza vaparadza pane muterera ada kuvunza apa. Ari ku Dubai hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo.
Ndazvinzwa very good tombo vasika gani po pindura zvataurwa na kumaro rupangu. Ndafara zvikuru achita akaenda akanoshaya mitoka kuhospito. Ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo sedc zvavako vadzokera. Ingozi yavako vadzokera. Ndivo vakaenda nana Piti nana Walshman kuna ku Americans. Ndo vana Piti vakanyora imbudzidzera yakutikwadza yezvinezvi. Ende ndafara zvikuru nokuti masanctions ayo hase ZANU-PF chete, hase vanhu vanosapota ZANU-PF chete, naivowo vaakumanzwawo. Saka chatakakumbira parikane zuro tiri muparlamendi takavati vakomana nevasikana imi tiri vamwe tese tiri mazimbabwezi chitaurai varungu venyu avo kuti aiwa ngatibvisai masanctions tiwatikwadza. Zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuAmerica nekuBritain. Musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndochokwadi ende zviri pachena ndo zvakaitika. Piti Walshman neMDC ndo vakaita craft zvidhera right. Ndotidzokera kune mukoma ari kuDubai uyu masanctions nei haana hasiri targeted ari muZimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kuna hii kuna hii. Government yeZimbabwe right now nemacompanies ese in other words nyika yese iri under sanctions. Mabanks etu they cannot transact nema international banks nekuti vakavharwa vese imavo neIMF nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda neZimbabwe. Makambanizi edu isu shamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga chu mabanks haasi kukwanisa kutransacta. Tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu haasi kutombuhasiuri
kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga komasuu hatikuona amakabheka
vaparadza
order, Honorable Kumalo. We'll come back to you later, Honorable Paradza, make his point. Pesaiva Paradza.
$3 billion. Imari yakaenda kucommand agriculture. Patiri kurima kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu fanika iringi iri murimi izvozvi ndiritogadzirira kurima. Saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika. Mari yakaenda kuzvikwereti inditotori nechikwereti chandisandabhadhara chandiri kutoa nokuti takaita drought gore rakapera handakwanisa kubhadhara chikwereti chacho chete.
Honorable Paradza, ndimbopindira ipapo. Muri kutaura nekuti mune chikwereti. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, people in high offices, vari kuaccessa maloans from the government and they never pay them back. Nhengo dzeZANU-PF kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers, you owe ZESA millions and millions of dollars. Let me read some responses. Okay. And you never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the a statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. And also, yes. Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need, but they were shipped out of the country for training purposes, in quotes, and never reached the intended destination. An American firm won tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. But the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makumalo ngena kona posina gai gu paradzo.
Loku wati nkume nguli malu zwayo. Zwa, ichokwa tichaka naka hachiputirwe newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti imini mari mutori. Izvozvo muri kubvuma henyu kuti imi magetsi mune zvikwereti, asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva, and iwewe ndoenda kuchipatara urutori kufara kuti hakuna mushonga. Saka zvakuratidza kuti iwewe wakagarika, because inini Zimbabwe yanga ina Mugabe even angachitishungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa. Pamakatora inini taitenga chingwa dola, nhasi taitenga $15, taitenga hupu $4, 10 kgs taikutenga. Izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90. Regai kunyepera vanhu. And zviya zvokuti hatisi kutreda, moda kutreda zvakadini? Mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakafa maus dollar, ndo vane kodzero rokuti vabate maus dollars vaite zvavanoda munyika muno. Ndivo vari kutreda kumiri. Izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano. Wadya jena wapinda muparlamendi, last parliament, all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini. Munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparlamendi. Chakamitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamendi chii? Chazochinja kuti atenge Lamborghini iyo. Ndi makaitengepi muZimbabwe? Makaitenga kunze. Musati kunyepa kuti hatisi kutreda, tiri kutreda. Kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara. Humanitarian aid iri kupinda, chibage chiri kupinda chokupuwa vanhu. Asi zvamunoita imi vana paradza manje, makusvika kuchonocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu. Chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika. Iyo America yacho yamusingadi, yamuri kuti isusu tisi takati vaise masanctions imi chikora kodzero dzevanhu. Kana America yako yacho musingaidi, muri kutsvageiko kuti mune tunhu twenyu? Masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba, hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha. Imhosva here? Muri mbavha zvinozikanwa, hazvii zvokufungidzira, nemi mozviziva. Saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imini vanaturo magenga ndimi mazona akabodo. Manyepo enyu hachashandi. Iko zvino muri mapropagandista ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe. Apa hamugezeseki, because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka. Saka tiri izvozvi matitira mashura. 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura, asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa. Munhu aita asma atacho waawati iwewe wafara stere kuti hanha kurapiwa, ndobva ndikafa zvochinjei? Ikodzero yangu iri mumbumbiro romutemo kuti I have a right to health.
Ende ise hurumende vanaparadza mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura simusati mapindura regai ndibhoverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango. Vari kuti iwo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura Newtons. Vaparadza.
Corruption havana kuisa ma Americans havana kuisa ma sanctions nokuda kwe corruption. Kuzve kutanga. Tumaisi wa ma sanctions nokuti takanga takura rei muna 2000. Ndocho kutanga. And then tax ma sanctions kuti sanctions havana havana kumura.
Nare dzenyu vaparadza.
Corruption and nyepe iriko vamunangagwa vakabvisa as corruption yakanga iripo iye vakaita imwe nyowani and iye zvinezi yavakaisa nyowani iri kubata vanhu zvinoda president and iye zvinezvi maamericans namabritish vanenge vachipiti hanzi rule of law you must reform and president is a reformer ari kuzvinhu zvavari kuda iye zvinezvi namaelectoral reforms vandauya muparliament tine takaita posa takabvisa posa tane most mrova takabvumirana nakumalo muparliament beso isu takawanda tiri 2 seconds you know kanda hatina kana kumbokokana navo kuti takuda kuita house kubvota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma 4 AM vabiti vakasumuka vakatenda vanhuyane kuti aiwa tiatumira aiwa mafona mafona aiwa tafafa zvakanaka vabuda panze nekuti vanonge vachida prezi tikanzi aiwa aiwa takaipa sebitete takaipa asi takabvumirana tiende tiri muparlament right two iye zvinezvi mamedia law reform tikudavamunakagwa kuti ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiaitia takaipa zvokanayaenzi aipa yakaipa mutemo uyoyo saka iye zvinezvi tiri kuda nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza izvinezvi maripoti edu achaaendeza muparlament tokugadzira mutemo chaoneo takatobvumirana isu mugarisiri kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana tambudzikwa then toita kumaelectoral reform right maelectoral reform ateri kuuya electoral act toamenda tobvumirana neconsensus nanakumana vati muparlament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marecommendationsaaishutinyaya unfortunate use day president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti mione tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marecommendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa imaiki za 2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadza
riripo
taita zvese izvozvo tombopindira ipapo vaparadza
hurumende iyeneku havadi zvatiekunge itonga
Honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here tichiona kuti manga muri kuti nhasi mimanga muri kumacha mamacha maratidzira pane timeline here yekuti tizoona masanctions aya achibviswa nezvamuri kutaura kuti muri kuita muri kuzviita nguva yakaipi iwe nare dzenyu no your line is very bad. We're going to call you back, I think. And Tunga, let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavhe.
Aiwa, tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura wamakoni kusouth Africa.
Taura enyu mongoti gagaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa, nauye machi yavaita yezanu iyo. Chekutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanoto vene problem. Problem yavanaya ndeyekuramba zvinhu zviri pachena. Vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara hande nokuda ndokuzara kwavo kwaari kutaura chechipiri akutaura kuti masanctioni haana kuitirwa mahasi matageted ari ari all over munyika yese muZimbabwe. Kunyeka kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa. Aida kunzwa kuna paradza kuti atitaure chikonzero chacho chakaisirwa masanctions. Kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa. Tinoda America ne Britain ne nyika dzese dzakatemera masanctions kuna ana Munangagwa naana nevesavo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions. Izvozvo kana ataura chaita zvakataura chaita izvo totarira toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaita izvo. Machavaita avo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvo ari kutowedzerwa.
Aiwa mashoko makuku turegei titore vamwe muVenezuela kanaka Ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paradza will respond to that caller, but siibuye kuwe makhumalunga esiNdebele. Ngiyazi ukuthi ufuna ubaba uParadza azwe ukhulume ngolimi aluzwayo kodwa baningi abalalele abafuna ukuzwa ngesiNdebele abangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe ngoba simzwile ubaba uParadza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana labo phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalele eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough imthetho leyo lokhu imivi kodwa lalivumelene edalele eParliament liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle.
Thina njengebandla leMDC uParadza kakhulume iqiniso mhlana welanga lemubhu babezelizani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority. Saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma sesidalisa ukuthi no lekhile kwenzayo sikho so angatshe ukuthi savumelana salwa labo ukuthi size sanelise ukubatshengisa ukuthi lokhile kwenzayo kayisikho. Njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuthi iqiniso kuyini. Iqiniso lisegcekeni bathi bona bawina ukhetho ne-constitutional court namhlanje babize uZulu waseHarare sokungena muntu asiyeni emvambijane umgabe uthiye kaTesla kwakubomvu kuthegebhe abantu be-MDC stage sonke okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafunwa ngabantu yiyo esithi i-indicator ngesilungu ekumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni nokokuqala lokhu yiyo esithi i-legitimacy ngesilungu. Sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kuketo hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izethi igcwele ama-CIO namasotsha izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala baye kusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala. Akula muntu ozayekile ukuthi avume ukuthi ngezanu uma esebone umumbu usufilile umuntu leviki engahle sithi khonokho yini gogo izinto okumele siziguqule khonokho. uParadza ukhuluma nge-media reform bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo ngakho esiyibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe ngakho esiyibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lowo ungenziwa lokhu yikho kuzakhombisa abantu kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama So alapa siwazi lapha ukuthi baza kugugula kathezi ngo 2030. Njalo mele sazi ukuthi ncwadi nasanelisile ukuthi silwe kulo house. Bangahamba kuSenate bazibambile kuthi osobhuku induna zonke kona ngale ngezabo. Konke sabe sikuvumelene basaba kugugule futhi kona ngale. So sabe singenzanga lutho kodwa yayisabe sikutshengisa uzulu ukuthi yizizifiso zona ezizifakileyo asebe zitshintshile oparato. Izinguqulo zifunayo zonezo bayekele ukuthi kathesi sikhuluma kunjenje kuthiwe namuhla iholiday ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane thina besibhalile mhlaka 16 sibazisa ukuthi mhlaka 24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngodube esilalo kwathiwa sekubhalileka kwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho lemapholisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa ukuthi bona bafuna ukugugula amapholisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapholisa amasotsha kutshathi ikutshaya abantwana baseZimbabwe izinguquko esizifunayo ngoba amasotsha umuzi wabo usemabharakini amasotsha kabatshayizizana nezalelo lishe amasotsha umsebenzi wabo yikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenze ukuthi singalimali.
Siyabonga makhumalo uqhubeka ubambile mavi study umlale.
Regate mbotora kola vedu varipana asi tisatenda kuna kola regate mba acknowledge varipano pa Facebook page lupana pepe shonga kuti please face reality Mr. Paradza respect human rights lili nice kuti vedu endifone reiwo andine mashoko kudzi zvipundu kuti makhumalo fambai vaudze ichokwadi. Ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week. Zanu irizi. Carrington Mangwiro anzi no reforms, no elections pana 2023. Tinashe Takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na ana arkutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come Zanu PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? Zanu is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa anzi ngavaende kuChina ka kwa vano temba Megan arkuti yes sharing tuna Peggy Nyamande arpano thank you Peggy for watching tuna Chitakawira and the woman away arkutora na abagwenzi Victor Rimbindi and Saneta Isu please ma sanctions acho vese ne mazano acho ngavaende Ocean Munami anzi vakaine Sparaza avandisku agrianezwa murkutaura Arthur Jimson anzi Zimbabwe yakaora one ndege one television station mukore uno aiwaregate ende kuna kola hello kola hello kola kola muripo here vanenge vadona pana paregate ende kuna vaparadza vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emdariro tinzwe pfungwa dzei
chekutanga ndoda kubopindura pane mukomambo pona wandoda kupindura ngachiti hanzi masanctions ari targeted and so forth ya ndoda kuti ndichitaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right vese vari pa list ye masanctions ari kutambura wangaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna masanctions masanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi masanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzii parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth ende izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muZimbabwe maambassadors vari so impatient in Zimbabwe kuti hanzi you must do my reforms aya overnight haitike overnight because I'm a process kumalo anotoziva kuti kuparliament hakungomhanyiwi zvine process saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuita saka ndangatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo noti kuti vakaposerwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nekuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara 37 years tile tichitambura right masanction takatarwa masanction between 1980 to 19 to the year 2000 tanga tina masanction masa akazoya after 2000 after Tatola Lane kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti ipi nawosman mule vakaenda kuamerica vakabata chidhokumendi chakazoita kuti dzizera inorwe handizi kuti vada kuita chii kana imi muri kuamerica ikoko munofana tsvagai tsvagurudzo kuti ndeipi imwe nyika kunze kwezimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neamerica tinyika kaiti asi america yakaita nyika mutemo agene zimbabwe isu hatitemi hondo neamerica ii hatina america haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino america yakavaka embasi yavo munomo 300 million 290 million embasi the second largest muafrica munomo from kenya zvino kana tiri nyika isinganzwisisiki iri isingabatsiri vakavakirei embasi yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yedu zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndo zvamunofanira kuziva even nguva yasmith pane masanctions paya america yaibvasa masanctions isapota smith nokuti yaida chrome yedu ndo zvamunofanira kuziva zvinhu izvi hamuti kuzviita you suddenly muno developa mnesia kana pane zvinhu chokwadi hamuri kuzva chokwadi
tombo kubatai muromo ipapo vaparadzi
zvataurwa nabhuri wangu kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatotaura zvakanaka naka chindiveri chinombondiposa asi ndinonzwa hangu zvimwe
zvinhubatai makadaroanles
mukasamaraiza
all right, okay. Mbubata inye makadaro tine mtereri ntunga.
Hey, yebo mafsi, tate ubaba uta uove. Kunja ni mlaleni?
Nyapia ni njani baba.
Aisi ya pila, ya izi ndabi nkunjivu teyo.
Anguti nga mtolisele sorupaka atipati. Ubaba inze lukulu mangayo, yebo kwezo mnoto. Ibizwa lumanga kuhle kuzokuthi nendawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegodi yama-diamond yebo sinothile but i-problem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba i-ZANU-PF iyephula amalungelo abantu uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akulakhetho umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhidinepi uyabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyezwani yikho ukufakwa ama-sanction la ndambendesifisa ukuthi ngathi ama-sanction bangakhuphi ngoba ma bengakhupha bazahlala besithi bona yibo bakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle kwakhathesi ngabe kungasi ukuthi i-ZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but nambende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu kuthi ilizwe lasezimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngathi abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele abantu ngisho ade bengafiki ngisho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithiade kugcwele abantu estadiyamu sibonile istadiyamu esukuthi ade sikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la.
Hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho. Before we come to you honorable Paradza, sibuye kuwe Makhumalo. Let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumaro, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Barada and Mnangagwa are living in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight is talking about. As we speak, the social media is about UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Barada has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch on Abu Barada. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there is no room. Trust us, comrades. The same children that you sent outside this country, who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors. They are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti de ne shona tuvatasudzukira kuna vaparadza takusvika kumagumo nguva yedu yabva yakudyanana pana.
Tiri kuti nyaya yekuti vamunangagwa vari kuti vachagwa nenyaya yemasanctions asi badhari izvozvo. UK izvozvo yatotaura kuti vari kuwezera. Nyaya iripo ndeyokuti vana paradza kutaura ati iye vanhu vezanu vakabakwa nemasanctions havasi kuiona nhamo. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vana paradza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumaswiss account. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vakangaka kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana ivavo vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana paradza kungokrosa bhodha chete. Vachaadresa macheya asina vanhu. Vachaadresa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachatiuraya kusvika vatiza.
Thank you, the Honorable Kumalo. Honorable Paradza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, these are the people who are in opposition and they lost the election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No, with the lost elections. Kana maru zama elections, mirirai, ingua. You see, kana wane vanu, why did they lose elections? We have 145, 145 out of 210. That is, 145 seats. You are going to 63 seats. Because Aiwa, that's President Tamutua. Is this how we so stupid?
Vaparadza, ngatidzokerei kumasanctions. Nguva yedu yadyana namanje.
Just a tired narrative. And they are so happy you can hear it kumalachitaura. She's so happy because, yes, I can wait for my sanctions.
Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paradza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paradza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Paradza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabitha Khumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.